zvinhu zvakamira mufesa, tida kutenda especially hurumende yedu nekuti yakatisapota zvakaoma, ende ndozoda kutendawo madiasporans vari muno muLiverpool vakauya in thousands. I think in terms of support yaona Zimbabwe is the first of its kind in netball history. Havasatamboona timu yasapotwa zvakadaro, saka zvinhu zvatida kukudza vagari muLiverpool nevagari vakabva all over London, Manchester, Leeds, some flew, you know, from abroad kuuya kuzosapota team. Saka ndoda kukudza masapota edu, it has made us proud, and ndoda kukudzawo vasikana, the way we beat Sri Lanka was amazing. Takavadya sevakamira, sevasingabvumidze kumhanya. Ndokugona kwaita vasikana vedu, they were so electrifying. Saka they came to the morale is good, everything, everyone is buzzing. Even actually behind pandaiona Sri Lanka, I had some Australian supporters vakanga vatosiya game ravo reAustralia neNorthern Ireland to come and join morale wanga uri ku other pitch reZimbabwe.
Ko pamutambo wanhasi vagore, chii chaita kuti Zimbabwe isatambe sematambira ayakaita neSri Lanka nezuro?
Handingati yaita kusatamba, you know, yatamba probably as much as they did against Sri Lanka, but changoitika ndechekuti Australia they are the holders, I think, for the past 8 years, ndo Brazil ye netball. Saka our girls played well, even kujiwa kwataita it was with dignity, because to give you an example, Northern Ireland yakajiwa by 70 goals. Isusu tajiwa ne just under 30, which tells you kuti vasikana vedu vatamba chose, nekuti vasikana Australia vakareba. Sometimes, you know, if nature is at your advantage, is not necessary, but they played well as well. I think running what they say, some of our good players for the island game, which is more crucial.
Ko pamutambo uri kutevera uyu muri kuona sei?
Ndiri kuona tihwina, dai ndiri munhu wekubheja ndaiisa my last dollar kuZimbabwe, because nhasi tavana vachitamba neSri Lanka vane tsana pfuura zvatikaita neSri Lanka, and ndatitatsawo size dzavo as much as vasikana vedu, saka hapana height advantage or anything of that sort. Like I think I would say in terms of the odds, we are 80% chances of winning than Northern Ireland.
Vagore matanga nekutenda ini zvizvava zveZimbabwe zviri kuUK ikoko nedzimwe nzvimbo kuti zviri kutsigira zvikuru chikwata chenyika. Kune mamwewo mashoko atiri kutambira ari kuti izvo chikwata chevasikana ichi changa tichishupika zvikuru munyaya dzezvipfeko nechikafu. Mungatiudza kuti zvakamira sei?
Kwete, ndini coordinator wacho, dai paine zvinoitwa, ndaitaurirai. Zvinoitika pane ungana vanhu ka, hapasaiko chii, mapunga-punga, around founded. I think vasikana vari kufara chose, ndogona kuzokutumirai mapicha, vachidya, vachiita sei, they were invited to Manchester for a barbecue welcome, which they enjoyed. The food is top class, vari kufara chose. Tange tangomboita malogistics ekuti kana vari kuzopedza maevents avo like kwaita marehearsals angari a bit later, but takameka sure taita macontingent plans ekuti vasikana vari kudya ma3 meals avo, everything is in place.
Kunewo kutaura kwakasimudza musoro chikwata yechikenyu chisati chasimuka muZimbabwe kuti izvo pane vanhu vakawandisa vakaenda kumakwikwi aya vanodarika 30 nevana, ivo vatambi vari 20 chete. Munoti kudii kumashoko akadai?
Ndinoti munoziva hanzi kuwandaka huya. Saka kana timu ichisumuka, panoita masapota, panoita vanhu vemanewspaper, panoita vanhu the technical team. Saka pakaindrodyuwa timu kuna ambasada, vanhu vese maintroductions akaitwa ndakaona ari appropriate. And I think munokozivo kuti kana paine mutambo, you would love to have as many supporters as possible, but we've got some supporters vakakwanisa kukwira ndege kuti vauya kuzotsvikira. But kana zvava kuonekwa neari kunze, zvava kunzi ko vanhu vazowanda sei, timu ingafamba isina masapota here nai mukombe?
Mashoko enyu kune vakateerera panguva ino, zvamunofunga kuti zvakakosha?
Zvakakosha ndezvekuti zvakaitika nezuro zvanga zvakaoma vasikana vanga vakaita kusvikirwa chaiko zvekuti asina kuona haana kuona vanga varipo vari kutaura atingi atmosphere iri kuripitwa mangwana because matickets anga ari available and a lot of people vatenga matickets ndichakutumirai mavhidhiyo acho dambe tamupati yacho haisati yaperana nanhasi.